manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro zviita 16, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Mbaiwa Chiwenga, vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo, kuburitsa mazakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekufojera magwaro emuchato wavo navaChiwenga. Ishe Ndiweni waFelix Nhlanhlayamangwe Ndiweni voronga kukwira kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa danho rakatorwa nehurumende munguva pfupi yapfuura rekuvaturunura ushe. Sangano idzva rinomirira vana chiremba reProgressive Doctors Association of Zimbabwe iro rakaparurwa nemugovera rinoramba mashoko ekuti rakaumbirwa kuti rikonzere kupatsanurana kwavana chiremba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Mbaiwa Chiwenga, vamiswa pamberi pedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo, kuburitsa mazakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekufojera magwaro emuchato wavo navaChiwenga. Mutoro wedu wenhau Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Chiwenga avo vakasungwa nemugovera vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya vaChiwenga pavaive muchipatara kuSouth Africa, kuburitsa mazakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekuita chikiribidi chekuti vagochatiswa nemurume wavo iye ari muurwere. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vaudza dare kuti amai Chiwenga vairambidza vaChiwenga kuti vabude muhotera kuSouth Africa kwezuva rimwe chete, vakazotorwa zvechisimba nevano vachengetedza vakazovaendesa kuchipatara. VaReza vati amai Chiwenga vakazobvisa zvaishandiswa nana chiremba muchipatara kuSouth Africa kwakare, vaiedza kuraramisa vaChiwenga zvakazoita kuti murwere abude ropa zvakanyanya. VaReza vati izvi vaizviitira kuti vaChiwenga vafe uye vaive vasina mvumo yekuita izvi. Mutongi wedare vaCrispin Mberewe vatura mutongo wekuti amai Chiwenga vadzoke kudare musi wa30 mwedzi uno, uye vati amai Chiwenga vakumbire kudare repamusoro reHigh Court kana vachida kutongwa vachibva kumba, sezvo vati dare ravo harina masimba ekunzwa chikumbiro ichi pakatariswa uremu hwemhosva yavari kupomerwa. Zvichakadai, vaReza vaudza dare kuti amai Chiwenga vakaburitsa mari kunze kwenyika inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuAmerica zvisiri pamutemo mumazuva akasiyana-siyana, vakatenga dzimba mbiri pamwe nemotokari nhatu kuSouth Africa. VaReza vati mhosva idzi dzakaparwa kubva gore rapera kusvika gore rino amai Chiwenga vachishandisa kambani yavo East Town Holdings, uye vakaburitsa mari inoita zviuruzana negumi nezvina zvemadhora ekuAmerica kuenda kuChina vachishandisa mutyairi wavo vaCarrington Kazingizi neumwe anze anonzi Terence Mutandwa uyo asina kutaurwa kuti anoita nezvei. VaReza vaudzawo dare kuti amai Chiwenga vakanyepera mukuru wevatongi kana kuti judge president vaGeorge Chiweshe kuti vakange vabvumirana nemurume wavo kuti vachate, zvakapa kuti mukuru weMajor Street vamunamato Mutevedzi varonge kuchatisa vaviri ava panguva iyo vaChiwenga vaiva muchipatara. Izvo zvakazopa vaChiwenga kuti vamhanhare nyaya iyi vadzoka kubva kuChina uko vakazopedzisira vave kurapwa. VaReza vati amai Chiwenga vakange vagadzirisa maringi maviri engoda avaizopfekedzana nemurume wavo musi wemuchato usina kuzoitwa uyu. Mutongi wedare aramba kutambira chikumbiro chegweta ramai chiwenga vataona nyamakura chekuti amai chiwenga vatongwe vachibva kumba kwavo achiti amai chiwenga vanogona kutiza munyika vakasamirira kutongwa kwenyaya idzi vachiti kuve nediplomatic passport hakuvatadzise kubuda munyika zvisiri pamutemo vamberewere avo vati amai chiwenga vadzoke zvakare kudare musi wa 30 zvita vati matare anofanira kutora mitongo inotsigira hurumende pakurwisana neuori sezvo uori chiri chinhu chakaipa kwazvo pavabuda mudare vanyamakura varamba kutaura zvakawanda nevatori venhau vachiti havana kupiwa mvumo nemusungwa yekutaura nevatori venhau asi vati vachakwidza nyaya idzi kudare repamusoro nekuchimbidza vachiwenga vakatokwidza nyaya yekurambana kwavari kuita nemudzimai wavo kudare repamusoro uko kwavari kuda kuti vagovaniswe upfumi hwavo zvichakadai hama dzamai chiwenga dzinonzi dzachityisidzira vatori venhau pamatare apa avo vanga vachitevera nyaya iyi mumatare mumwe mutori wenhau anoshanda nekambani yenewzimbabwe.com Costa Nkomo audza Studio 7 kuti apotsa arohwa namai vemudzimai wavachiwenga
pandati ndichivatora mufananidzo vagumbuka chaizvo zvinoratidza kuti ivanogona kunge vasinganzwisisi mashandiro anoita vatari venhau kana kuti midhia pachirungu saka vatanga kunditukirira ndokubva vatouya vese nehama dzose vakauya vakatanga kutondithreatena vachiti tinodhila newe ngwai uchitora mifananidzo yamai vamiri unoda here kuti ugozonyora nekumwe kunyora kusiriko kwokushoresa mai vamiri saka ndatozorwirwawo nevamwe vatori venhau vandinoshanda nawo
mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika panguva yeutongi hwavarobert mugabe vapelekezela mpoko vanyimwa mukana wekuti vakwidze nyaya yavo kudare repamusorosoro munyika reconstitutional court pamhosva yeuori yavari kupomerwa mutongi wedare panyaya iyi vahosiya mujaya vatura mutongo wekuti hapana chikonzero chokuti vamupoko vanzwikwe nedare reconstitutional court sezvo mutemo wekuti havamiswe pamberi pematare usisashande kwavari nekuti havasisiri pachigaro vamupoko vakange vasvitsa chikumbiro chokuti vanzwikwe nedare reconstitutional court vachiti havafaniri kutongwa nemhosva yavanonzi vakapara vachiri mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamupoko vari kupomerwa mhosva yekushandisa masimba avaive navo zvisirizvo pavanonzi vakakonzeresa kubuditswa muusungwa kwevakuru vakuru mukambani yehurumende inoona nezvemigwagwa yezinara avo vaipomerwa mhosva dzeuori vamupoko vanzi vagodzoka kudare musi wa23 ndira apo pakatarisirwa kutanga kutongwa kwemhosva yavari kupomerwa iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Shendiweni vaFelix Nhlanhla yamangwe ndiweni vave kuronga kukwira kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa danho rakatorwa nehurumende munguva pfupi yapfuura rekuvaturunura ushe. Mutori wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Gweta raishendweni vadhumisani Dube vaudza Studio 7 kuti mamwe mapurisa anodzivirira mhirizhonga akaenda kumba kwaishendweni nemusi wemugovera kuti vanotora motokari uye zvipfeko zveushe zvavanoshandisa asi vakakundikana kuita izvi. Izvo zvinoteera gwaro rakanyorwa nemunyori webazi rezvekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu mumazuva mashoma apfuura vachizivisa kuti ishendweni havafanirwe kunge varivo ishe wenzvimbo yendaba zinduna mudunhu reMatabeleland North. Vadhuve vati vari kupikisa danho iri vachiti harizi pamutemo.
Zvinhu zvakaitika hazitenderi nemutemo wezimbabwe netraditional leaders act. Kusvikira nhasi chief kana kuti magweta chief haasati audza officially kuti kwange kwava nemhosva chii chakakanganisika outcome yedisciplinary process and the way forward kunze kwezvinhu zviri kutaura kumanewspaper nekumaradio.
Ishendweni vakagadzwa mugore ra2014 asi vange vasati vagadzwa zviri pamutemo. Mwedzi wapera dare remadzishe edunhu reMatabeleland North richitungamirwa naishe Shana vekuJambezi rakapa kurudziro yekuti ishendweni vabviswe pachigaro ichi sezvo zvichinzi havana kusarudzwa pachitevedzerwa tsika dzemhuri yavo dzinoshandiswa pakugadza ushe. VaJoram Ndiweni avo vanove dangwe kumhuri yekwaNdiweni ndivo vanonzi vanofanirwa kuve ishe asi pari zvino vari kugara kuBritain. Mutauriri wemhuri yekwaNdiweni vavancinyane Ndiweni vaudza Studio 7 parunhare kuti mhuri yekwaNdiweni yakasarudza vaFelix Ndiweni kuti vave ishe uye hapana zvati zvachinja. Vati vachazivisa zvizere kana ishe Ndiweni vadzoka kubva kunze kwenyika kwavari pari zvino. kweta vadhuve vatsinira kuti kusarudzwa kwakaita Ishe Ndiweni nemhuri yavo hakufanirwe kuchinjwa.
Position family is Chief Nhlanhla Felix Ndiweni. Ndiye chief wendaba zinduna asazi achinja akapointiwa mswa 20 June 2014 by the president who was empowered by the Constitution of Zimbabwe and the Traditional Leaders Act and apana chinja kachinja.
Taedza kunzwa kubva kumutevedzeri wemukuru wemadzishe munyika Ishe Mchane Kumalo asi vati vange vasingakwanisi kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi sezvo vange vari parwendo. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vatemba Chivheya vaudza Studio 7 kuti vanoona danho rehurumende rekubvisa Ishe Ndiweni pachigaro riine zvematongerwo enyika mukati sezvo vachizikanwa nekusoropodza hurumende.
Machifu zvinhu zveculture zviya kana kuti zvetsika dzedu dzechivanhu. Saka zvinozotishamisa isusu kana takatarisa takuona hurumende yave iyo yakuda kutora a leading role yekuti iite kuti chifu uyu abviswe pachikaro. Tikazvo zvitarisa tichienda mberi tinoona kuti sezvo chifu ane mamwe makomentaries akamboita achitaura mairirana nekukundikana kwehurumende pakuwanisa vanhu kodzero dzavo nemagariro akanaka. Nyaya iyoyo inobva yaratidzika sekuti apa hurumende iri kugwa nekuti chifu wai achitaura zvinhu zvinobata kurarama kwevanhu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ishe Ndiweni vakambosungwa vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekunge vabatwa nemhosva yekupwanya ruzhowa rwepamusha wemumwe mugari wemunzvimbo yavo asi vakabuda mujeri mushure mekupikisa kusungwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Kanzuri yekuta reHarare yapiwa rubatsiro rwemari runoita zana rechiuru chemadhora ekuAmerica nesangano reBloomberg Foundation iyo ichabatsira mukurwisa zvirwere zvisingatapuriranwe. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachizivisa nezveurongwa uhu nhasi, meya veHarare vaHebert Gomba vati guta ravo richange richishanda nemamwe maguta makumanomwe pasi pechirongwa ichi chePartnership for Health Cities. Vati pasi pechirongwa ichi kanzuro ichange ichibatsirwa nenyanzvi kubva kuWorld Health Organization pamwe nesangano reVital Strategies kudzivirira kupararira kwezvirwere zvakaita segomarara, zvirwere zvemoyo, shuga nezvimwe. VaGomba vati danho rekutanga pachirongwa ichi icho chatanga munandira kusvika muna zvitagore rinouya nderekuita ongororo yekutsvaga uwandu hwevanhu vanorwara nezvirwere zvakadai uye kuti zvinokonzerwa nei vasati vatanga kurapa vanhu.
Tichagadzira programu yatinoti first quarter, which is 4 months dzekutanga, tinenge tichiita programu yesurvey vanhu vangani vari kuafektwa nedambudziko iroro, tobva tawanawo masolutions. Then pakati pegore tichange tichitaurira vagari nevanhu mastakeholders edu kuti taona zvakadai, takuzvishandisa zvakadai kuti tinge tichibatsira nyika yedu zvinhu zvifambe zvakanaka. Zvinokonzerawo kuti tinge tichisenda zivo kunana World Health Organization nevamwe kuti kana takuwana rumwe rubatsiro tichiwana rubatsiro ruri focused.
VaGomba vazivisawo kuti pane mukana wekuwana rubatsiro rweimwe mari kubva kuBloomberg Foundation, uyewo pane mamwe masangano ari kuda kubatsira kanzuro kuti iwanise vazveutano mukanzuro yeHarare. Dr Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti muHarare neZimbabwe yose hapana ruzivo rwezvirwere zvinouraya chinyararire izvi, sezvo makanzuro, hurumende nemasangano akasiyana-siyana vachingotarisa zvirwere zvinotapuriranwa chezvese guta nenyika.
Kuti tikwanise kuplana for them takatozinotsvaga ma partners ndokwatakaona Bloomberg Philanthropies vakatichendei munogadzirisa nemutiudze kuti zvakakwanda sei zvirwere zvaminazvo, kana tazviona tochitsvaga maresources yekuti tozvibatsira sei.
Dr Chonzi vaendera mberi vachiti sekanzuro vanda kuona veruzhinji vachidzivirirwa kuzvirwere kuti vave neutano hwakanaka. Pasi rese zvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti non-communicable diseases kana kuti NCDs ndizvo zviri kuuraya vanhu vakawanda. Umbowo hunobva kuWorld Health Organization hunoratidza kuti pamamiriyoni makumana nerimwe yevanhu vanofa gore rega rega pasi rese, zvikamu makumanomwe nechimwe kubva muzana zvevanhu ava zvinofa nezvirwere zvisingatapuriranwe. Zvichakadai, Dr Chonzi vazivisa kuti zvipatara zvese nemakirinika ekanzuro zvave kushanda zvakanaka kunyange hazvo vana mukoti vese vasati vadzoka kubasa. Vati zvikamu zvinodarika makumi mapfumbamwe kubva muzana zvavana mukoti vanoshanda mukanzuro zvakatodzoka kubasa uye pane masangano ari kushanda nekanzuru kuona kuti zvinhu zvese zvagadziriswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vaimbo vemutungamiri weSouth Africa Thabo Mbeki vapinda munyika nhasi vakaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Bepa Naore Herald rinoti musangano uyu uyo usina kuziviswa zvabudamo wapindwawo zvakare negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo. Nepfenyuro yeZBC inotiwo vaMbeki vakurudzira dunhu rekuchamhembe kweAfrica kuti ritsigire hurumende yeZimbabwe. Kupinda munyika kwavaMbeki kwasimudza mutauro, vamwe vachiti vane fungidziro yekuti kungangodaro kuine chekuita nekuti pave nenhaurirano pakati peZANU-PF neMDC, asi vamwewo vachiti kune chekuita nenyaya dzemabhizimusi. VaMbeki vakambotungamira nhaurirano pakati pegakava raivepo pakati pavaRobert Mugabe navamogenitsvangirai veMDC, izvo zvakazoumba hurumende yemubatanidzwa muna 2009. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti mafashamu ave nemwedzi atamisa vanhu vanodarika zana nemakumi manomwe ezviuru kuchamhembene pakati peSomalia, izvo zvawedzerawo nzara yagara iri mudunhu iri nechakare. Mumwe mukuru wemuzinda weAmerica aedza kuisa chikumbiro chekuti North Korea imire kudenha kwairi kuita idzoke munhaurirano dzekumisa kugadzirwa kwezvombo zvenyuclear. Izvi zviri kuitwa pamberi penguva yekupera kwegore yakatarirwa Pyongyang sechiga chenhaurirano dzenyuclear. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende, umo vanhu vakawanda vanoti vari kutadza kuwana rubatsiro kana vachinge vaenda nevarwere vavo kuzvipatara izvi. Izvi zviri kuitikawo panguva iyo madhokotera ari kuti haakwanisi kuenda kumabasa sezvo mari dzavanotambira dziri shoma. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai anogara kuWestgate muHarare, amai Sera Masara, vanoti vakashayikirwa nemwanakomana wavo mucheche achangozvarwa munguva pfupi yapfuura. Amai Masara vanoti mwana wavo airwadziwa negumbo achichema nguva dzose, izvo zvakapa kuti vaende naye kuchitungidza hospital, uko vakaudzwa kuti mwana wavo ainge akatarisana nedambudziko rekushaya mukaka.
Chibva tafonere mumwe wataiziva kuchitungidza achibva ati auyai kunoku ndokutsvagirai doctor. Bati takatobudise mari kuti timupe nesiyeya yekuchitungwisa. Dokita haana zvaakaita, akangobvise mwana hendu achibva ati mwana wenyu haasi kurwara. Apa temperature yake yanga ikakwira, yanga iri pa40. Tikatikomoti mwana haasi kurwara, temperature yake yakakwira kudai, so gumbo rake riri kurwadza, rakaropa harisi kufamba, moti mwana haasi kurwara sei. Hanza haasi kuwane mukaka wakakwana, saka dzokerai nemwana akumba mudomo pemukaka.
Amai Masara vanoti vakarwadzikana zvikuru kuona mwana wavo achitadza kurapwa navana chiremba vaifanira kumubatsira. Vanoti vakatanga kusvinira mwana mukaka nokuti akange asingachakwanisa kunwa ega mukaka wepadzamu ravo.
Manheru acho anga asingachadhonzi, takatorara tichimusvinira tichimumwisa netumastrange mukaka we. Any Friday Saturday baba vacho vakabva vamuka vachienda kubasa, ini ndikasara nemwana. Vati unenge uchiona kuti mwana haachasuna dzoyamwe mukaka. Ndopandakafonera baba vacho ari kubasa ndikati mafemera ekuite mwana. Ndopakabva pasvikawo mama wedu. tikabva vachibva kuti chitese chiuyai tisangane mutaundi tiende naye kuHarare Hospital.
Mushure mekuona kuti zvinhu hazvisi kushanduka, amai Masara vanoti vakatora mwana wavo ndokuenda naye kuHarare Hospital, uko vakasvikodzwa kuti vaiva vanonokera mwana wavo. Amai Masara vanoti mwana wavo akapiwa mubhedha, asi dambudziko raakasangana naro raive rekuti vana chiremba vakamuona vakatadza kumuisa padrip sezvo tsinga dzake dzakange dzisingaoneki nekuzvimba kwainge kwaita muviri wake. Amai ava vanoti mwana wavo akabva ashaya zuva ramangwana acho.
Takazongorara usiku hwese takamutarisa kudai tichimirira kuti pamwe tsinga ingawanika, vati zvakaramba kusvikirawo kuma2 AM Sunday manhando paakazoshaya.
Amai Masara vanoti Harare Hospital yakazoita machengetero avanoita vana vacheche nokuti ivo vaiva vasisina mari yekuti vanoviga chitunha chemwana wavo kumusha. Amai Masara vanoti dai vasina kuenda kuHarare Hospital, dai mwana wavo akafira mumba zvokuti zvaizonetsa panyaya yekuzonomuviga, sezvo vainge vapererwa nemari vachiedza kurapisa mwana wavo. Mumwe chiremba asina kuda kudomwa nezita rake anoti mwana waamai Masara haaifanirwa kushaya, dai vana chiremba vakatanga kumuona vakaita basa ravo nemazvo. Dambudziko rakasangana naamai Masara munongedzo mukuru pamatambudziko ari kusangana nevanhu vakawanda munyika, zvikuru vanoenda kunotsvaga rubatsiro kuzvipatara zvehurumende izvo zviri kushanda zviine vana chiremba vashoma. Zvichitevera kusaenda kubasa kwakatanga musi wa3 Gunyana, vana chiremba vachiti mari dzavanotambiriswa ishoma. Mamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende ari kupa kuti vanhu vakawanda vafe nepamusana pekushaya rubatsiro rwakakwana. Studio 7 haina kukwanisa kuziva huwandu hwevanhu vari kufa muzvipatara zvehurumende nepamusana pekushaya rubatsiro rwakakwana, sezvo gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vasina kubatika panharembozha yavo apo tavafonera. Asi sachigaro weHealth Service Board Dr. Paulina Sikosana vakaudza Studio 7 mwedzi wapera kuti hurumende iri kutora matanho ekugadzirisa zviri kunetsa muzvipatara zvose zvehurumende. Mutauri weparirenyatwa Group of Hospitals vaLinus Dire vanoti zvinonetsa kuti vazive huwandu hwevanhu vari kufa nokuti vamwe vanosvika vachibva vangoshaya vasati vaonekwa naana chiremba. VaDire vanoti vanhu vashoma vari kuuya kuzorapwa kuchipatara nokuti vari kuzviziva kuti hakuna vana chiremba vari kushanda, uye vanoti havazive kuti vanhu vangani vari kufira kudzimba dzavo. Munyori mukuru wesangano reSenior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara vanoti nhengo dzesangano ravo dzakaona zvakakodzera kuti dzigare kumba pane kuenda kubasa uko dzinoona vanhu vachifa pasina rubatsiro rwadzinopa, sezvo vana chiremba ava vasina zvikwanisiro zvekushandisa muzvipatara.
Iko zvino machiremba havasi kuenda kumabasa, vakati zviri nani kuti vanhu vafire havo dzimba dzavo pane kuti vafe takangovatarisa tisina chekuvapa.
Kudzamara hurumende yagadzirisa zvinhu zviri kunetsa muzvipatara pamwe nekuwirirana nemadhokotera asiri kuenda kubasa, vanhu vakawanda vacharamba vachirasikirwa nevadikani vavo nenzira dzinogona kudzivirirwa nyore nyore kana hurumende navana chiremba vakazvipira nemwoyo wese kuchengetedza utano hwemunhu wese ari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Sangano idzva rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reProgressive Doctors Association of Zimbabwe, iro rakaparurwa nemugovera, rinoti chinangwa charo chikuru ndechekubatsira varwere vari kushupika pari zvino nekuda kwekurangwa mabasa kwavana chiremba, uko kwapinda muzuva rechizana neshanu nhasi. Mutauriri wesangano iri Dr. Anne Surangwani vanoti sesangano vachaedza kuzadzikisa mhiko inotorwa navana chiremba vachipedza basa yekutungamidza mberi varwere. Dr. Rangwani varambawo mashoko erimwe sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association ekuti sangano ravo rakaumbirwa kuti rikonzere kupatsanurana kwavana chiremba. Ngatinzwei vachitsanangura.
Takagara pasi tikati isu semachiremba toita sei, toramba here takatarira vanhu vedu vachifa muzvipatara nekuti tatadza kuwirirana with our employer nenhau yemari. Ndo patakaona tikataiwa vakomana isu ngatifomei association. Tiri kukurudzira machiremba ose ari muZimbabwe kuti dai zvaibvira, dai zvakwanisika, taisa varwere vedu pamberi seose yatinotora isu machiremba, patinotanga fundo yedu pakuzoshanda kwatinoita. Taita kosesa varwere vedu, tavaisa pekutanga hongu mari shoma ende zvino hazvina kumira mushe. Asi kusvikira zvino izvozvi zvagadzirwa. Tange tikurudzira kuti dai
si munoona here kuumbwa kwesangano idzva kuchiita kuti matambudziko akatarisana navana chiremba agadziriswe.
Mubvunzo iwoyo taubvunzwa kakawanda vakandemiri. Asi isu tiri kuti kana nzira imwe chete yekugadzirisa zvinhu kana yaramba, ko hatingaedzi here zvimwe?
Tanzwawo sangano ravaz association richiti kuumbwa kweprogressive doctors association of Zimbabwe kwakanangana nekuparadzanisa vana chiremba kuti vasataura nezwi rimwe chete. Munotiwo
chinhu chinonzi chenji, chinhu chose chinyowani, chinotyisa, hachingotambirwi sezvachiri. Vamwe vanochitya, vamwe voshora, vamwe votambira. Regai ndinyatsotaure zvakajeka, ndiri kuda kuramba. Isu chinangwa chedu hachisi chekudhivhaidha. Sezvinotaurwa nezita redu, we are progressive.
Vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba idzva reprogressive doctors association of Zimbabwe, Dr. Anne Surangwane, vari parunare kuulawayo nestudio 7. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheFC Platinum chinoti hachisi kutenga vatambi vatsva vakawanda, kunyange hazvo chiri kutatarika mumakundano eCAF Champions League. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Muraridzi wechikwata ichi Lizwe Sweswe anoti ari kugutsikana nevatambi vaanavo zvekuti ari kuona zvakakosha kuti vasatenge vatambi vakawanda vane mbiri.
Then tokasa magetsi atina akasiyana nevamwe, then toona kuti tinoedha 102, but so far so good the boys vashanda.
Asi Sweswe haasi kuramba kana kubvuma kuti chikwata chake chiri kuda kutenga Prince Dube weHighlanders naRalph Kaondera weTriangle, izvo zvapararira nyika yese. Sweswe anoti kune vakawanda vanga vachimutarisira pasi, asi aine nhoroondo yakasimba munyaya dzenhabvu muZimbabwe kunyange ave kuzivikanwa nezvaitika izvi.
Vanhu vanotaura zvavanoda kana vasingakuzivi. I think ndagara pabasa redu for a long time. What was important is kuti tikwete basa redu isusu kuti tipende title redu chete.
FC Platinum yakatora mukombe weCastle Laga Premier Soccer League mushure mekuruva Capes United ndokupedza ine mapoints makumi matanhatu nemaviri, mapoints matatu pamusoro peChicken Inn iyo ine mapoints makumi mashanu nemapfumbamwe. Sweswe anoti kutamba kwavo muCAF Champions League kwakavabatsira zvikuru kuti vatore mukombe wePremier Soccer League kwemakore matatu akateverana.
Zvakatikanganisa apo neapo, but I think zvakatipa futi experience yekuti tigone kutamba magames akaita seiwavo.
Capes United ndiyo yakapedza iri pachinhano chechitatu nemapoints makumi mashanu nemasere, kunyange hazvo vakawanda vaitarisira kuti chikwata ichi ndicho chichatora mukombe weZimbabwe nekumirira nyika muCAF Champions League mwaka unouya. Muteveri wechikwata cheFC Platinum vaBernard Mujazi vanoti vari kufara zvikuru nemafambiro akaita zvinhu, vachiti ivo kugona kunenge kudada yaikodzera kutora mukombe mukuru uyu.
I'm really happy because at the end of the day, we managed to turn the trophy to Mandala. So I'm so happy.
Mukupera kwemutambo yenhabvu yemwaka uno, Chapungu, Tier 1, Wange neMshowani Stars ndidzo dzakakundikana kuramba dziri muzvikwata zvenhabvu yepamusorosoro izvi, zvichireva kuti vave kuenda kuDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangano chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitika munyika zvinosanganisira kusungwa kwaamai Mary Chiwenga, kubviswa paushe kwaishe Ndiweni nemamiriro yakaita zvinhu muzvipatara. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Chiwenga vanomiswa pamberi pedare. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 16 nempalakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
umthungameli welizwe the National Chiefs Council ba phambanise umthetho owesisekelo sombuso weZimbabwe Constitution, Administration Justice Act, even Traditional Leaders Act, ngoba into yobala ukuthi induna yaphonda ngumongameli Robert Mugabe mhla ka 20 June 2014.
Amagqwetha kanduna Felix Nhlanhla yamangwe ndiweni akhangelelwe ukuphanyeka amaphepha emthethwandaba awukuphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni kusasa.
Wonke umuntu in terms of isisekelo sombuso welizwe u-presumed to be innocent until they've been found guilty. So yikho lapho esiqala khona ukuthi i-constitution ithini nxa umuntu esethezwa icala. Sesike sakubona ngaphambilini othwangrayi labanye abezepolitiko bethethezwa amacala anzima nje abo-treason.
Umkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje esetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukubulala uChiwenga. Njengokuthembisa kwethu kuliviki sikhangela udaba lokugqibeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lenkabazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amagqwetha kanduna uFelix Nhlanhla yamangwe ndiweni abe lamhlanje bathe bazaphanyeka amaphepha emthethwandaba we High Court kobulawayo kusasa bephikisa ukususwa kwakhe esihlalweni esethathelwe imota iholo lokunye okuphiwa induna zeZimbabwe. Okunenga sikuzweni kwaAnastasia Ndlovu ekobulawayo.
Amapolisa ahlomileyo abikwa eye emzini kanduna uFelix Nhlanhla yamangwe ndiweni entabazinduna elandela isiqondiso sencwadi elotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuyathatha impahla yonke ekahulumende esezandleni zenduna kodwa behluleka ngoba engekho ezweni okwamanje. Igqwetha lakhe umnumzana Dumisani Dube owemathonsi Ncube Law Chambers uchasisa kabanzi ngamalungiselelo okukhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu owebulawayo High Court kusasa.
Umthungameli welizwe the National Chiefs Council ba phambanise umthetho owesisekelo sombuso weZimbabwe Constitution, Administration Justice Act, even Traditional Leaders Act, ngoba into yobala ukuthi induna yaphonda ngumongameli Robert Mugabe mhlaka 20 June 2014. Ngemthetho omutsha weConstitution yeZimbabwe esisebenzisayo bekufanele iqale ithethiswe icala nxa abanile cala izizathu zangkhona ukuthi phambani sengasaziswe lempumelelo yangkhona eyaziswa. Konke lokhu akwenzakalanga. Esibonile sibone indoda ezibhalwa emanyuziphepheni la ku-social media. Awula muntu oyakhuluma le nduna ukuthi wenzakalani. Sise sazwana namhlanje emini. Sesivela bona uDewe Mguza lapho sithole khona iphepha athi circulator ku social media ukuthi liqiniswe. You know, ngigqibele ebusuku uwaba lemizamo yokuthi beyintaba zintuna kuyethathwa imota lempahla zentuna ngamapholisa lo day. So konke lokhu besingakabi kwazi and ngalesi sikhathi akukabi le communication official between uhulumende wezintuna lo chief.
Deni kandiweni uzonde okumangalisayo ngokwenziwe nguhulumende obambisana lamalunga ekhansile ezinduna ukumsusa esikhundleni. Umnumzana Wilson Bancinyane ndiweni isikhulumeli somdeni wakhe uchasisa abakwenzayo.
Hayi besixoxaxoxile nje kodwa sifundele
kufani ukuthi asiyo ngoba kapha siza kwale something umfana ngasiyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele weqembu elilwela amalungelo oluntu ele ibhechu likaZulu usola okwenziwa nguhulumende.
Kulusizi okwenziwe kunduna yasenhlamba baloyi ngohulumende ikakhulu ungakhangela ukubana into yonke iyenziweyo iyenziwe kakhulu kweyame kwezepolitiki ngoba uma kuyukuthi kulandelwa ukuthi kulomunye okhononayo kondiweni iminyaka yonke le bekuthulelwe nokuthule kadezo ngoba esekhulume ngelegitimacy nokuthi uhulumeni akabambi kahle
abantu. Kusenjalo abantu abasekela linduna yentabazinduna sebebumbe isikhwama sokubuthanisa imali enkundleni yebulenjini esegofundme sokubuthaniswe inkulungwane ezedlula ezine lengxenye i-$4,600. Umnumzana Nkululeko Mbonisi Fuyane obumbe isikhwama lesi esiqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag I support Chief Ndiweni uthi uyathokoza ukubona abantu abaningi befaka imali esikhwameni lesi esisungulwe izolo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje eHarare esetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukumbulala uChiwenga ngesikhathi egula eseSouth Africa. UMary ubikwa ethethwe endlini yakhe eBorodel ngamapholisa ogajalwe Zack ngomgqibelo. Amngenele endlini egeza amhluthunela abantwana wavalelwa estoksini seRoadville esithiwa singcole okwesabekayo. Umchuchisi umnumzana Michael Reza utshele idale ukuthi uMary wetheswa icala lokuvalela uChiwenga ehoteleni eSouth Africa ukuthi angatholi ukwelatshwa. Lalapho esesibhedlela uChiwenga uMary ubikwa wasiphuna amachubu abalisa idrip eyayifakwe ngabodokotela ukusiza uChiwenga idale elithi wayefuna ukumbulala. Amanye amacala ayetheswa uMary abalisa ukususa imali elizweni edlula isigidi esisodwa athenga ngayo indlu kwele South Africa. Elinye njalo icala letheswa uMary ngelokuthi wazichatisa ngokutshela umkhokheli wabehluli umnumzana George Weshe ukuthi adinge isiphathamandla sedale simchatise yena uChiwenga esesibhedlela. Umanji umnumzana Crispin Mberewere utshele uMary ukuthi kumele aphenduke uzothoniswa ekupheleni kwayonale inyanga. UMary usezagcinwa ejele leChikurubi ngoba umthethwandaba walile ukuthi athoniswe esuka endlini. Kodwa amagqwetha akhe athi azacela idale leHigh Court ukuthi limuphe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Sixoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Machoba Nancube saqala ngumbuza ukuthi uMary Chiwenga ulalo na ithuba lokuphiwa isibambiso sebail.
Wonke umuntu in terms of isisekelo sombuso welizwe u-presumed to be innocent until they've been found guilty. So yikho lapho esiqala khona ukuthi i-constitution ithini nxa umuntu esetheswa icala. Sesike sakubona ngaphambilini othwangrayi labanye abezepolitiki besetheswa amacala anzima nje abo treason bephiwa i-bail. So angiboni mina ukuthi i-court ingala ukuthi inike i-bail nxa efake isibambiso esikhanyayo wasarenda le passport yakhe. Even abantu ababulele abantu sibamela imihla ngemihla sibakhupha. Njalo sile extradition treaty le-South Africa nxa kungathiwa mhlawumbe leyo ndlu okuthiwa uyithengile isekhona ngale nxa engabaleka uyenelisukuthi aphendukiswe. So i-extradition treaty is one of the things amadali ethu ayikhangelayo nxa ekhangela ukunika umuntu ibail ukuthi nxa engabaleka uyenelisa ukuthi aphendukiswe.
Sike sabona kolunye njalo udaba lapho umnumzana Chiwenga kade esehlukana lomkakhe owakuqala uJocelyn ukuthi wacela umthethwandaba ukuthi uvimbe okuyaba kuphuma emthethwandaba. Ubona ungani kungayenzakala kudaba lolu na?
Bakhona abanye abathanda ukuthi indaba zabo nxa zisemthethwandaba zingachaywa obala, kodwa ke kule overriding concern in terms of constitution yelizwe ukuthi abantu nxa uyipublic official balalilungelo lokuthi bazi ukuthi kwenzakalani endabeni ezinjengazonalezi. Kodwa ngisho ukuthi asoze bakwenze.
Asithi ufunyanwe elecala ulakho kugwetshwa okwesikhathi esinganani?
Engibona icala linzima kakhulu yilele le-attempted murder, ngoba lelo umuntu sebili uyadonsa isikhathi eside. Kodwa usually abantu abagwetshelwa ukubulala kumbona la macala uyathola ukuthi baphiwa ama-ranges between 10 and 20 years.
Hello ke ngumnumzana Machobana Ncube, ingcwethi kwezemithetho, bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya lokho vele sokusitshengisela ukuthi abantu laba basibusayo lawa kabamanga kuhle, ngoba nxa ungumongameli welizwe bakithi kufanele uziphathe utshengisela lawe ukuthi uyakwazi ukugcina umuzi. Nxa ungesehluleka ukugcina umuzi, uzaphumelela na ukubamba isikhundla esinjengesomongameli? Ibuhlukuluza kanti bayamhluku nxa phela sungasathandi umuntu uyamekele ahambe abuyele ayiyibo. Usabuza busamhlukuluzelani usumbophisa? Hhatshi, akusuwo buntu lobu esibaziyo thina.
Ngokubona kwakho engaba wakwenza yini lokho ayetheswa ukuthi wakwenza?
Phela okukhona ukuthi abantu laba abezana uphefu nxa besesikhundleni bebusa, siyazi ukuthi ngamasela baye bethatha izimali beziphumisa ngaphandle kwelizwe besenza abakwenzayo. Ye, kungaba kunjalo kuliciniso, kodwa phela nxa ekwenza wayesenza ngoba umuntu wakhe wayengumongameli kwelizwe. So kuyokuyisingathi ngesikhiwa i-joint i-responsibility. Loba wayekwenza, kodwa kulabangaki abakwenzayo abazange babotshwe. So usitshengisela nje ukuthi indlela yokuhlukuluza omama evele isenziwa ngabantu laba abasesikhundleni.
Khona ukuthi kusetshenziswe izak, ubona ungani indaba ehamba njani nale?
Kasomsebenzi izak mthetho wayo ifanele ikhangelisise indaba zonke ezokudlawundlwango ezakhulunywayo kumbe kumaphephandaba ezemadiamonds echiyazwa izimali zaziphuma ize-command agriculture ama-$3 billion. Izakhi kayifanelanga ithiwe khona hambani lebophuthi bani ubani bethunywa ngu-vice president. Asomsebenzi womhlaba izakhi ngeyokukhangelisisa iindaba zonke ezingamanga kuhle. Ngaso kuthiwa khona sisetshenziswa ukuqonda umuntu oyedwa ehlukuluza umuntu oyedwa laye sebelahlekile.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazo, bekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo we Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhungani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okwakuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhulu elikwakuyisiwale. Thina sinedamu elisekhezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwane.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Njengokuthembisa kwethu kuliviki sikhangela udaba lokugqibeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lasenkabazwe. Lokhu sokuthiye izifuyo lenyamazana zendle ziswela amanzi. Izakhamizi zithi izigaba lezi ngabe kulamadamu aneleyo bezingasoze ziphelelwe izifuyo ngenxa yendlala lokufa kwezifuyo lonyaka. Untungamile Inkomo Studio 7 uyalandisa.
Amadamu amanengi aseleminyaka leminyaka edubukile njalo amanye eqibelekile engasabambi manzi. Lokhu kuthiye uzulu lemvelo kusebunzimeni obukhulu. Siqale ngedamu lemabhongane elise Plumtree emangweni webulilima West duzane leWange National Park. Abanye balibiza ngokuthi yiMaitengwe Dam. Le inkalakatha yedamu elakhiwa nguhulumende ka-Ian Smith kubo 1916 njalo ubude balo bungena ku-9 kilometers. Ngensuku zalo, inyamazana zendle beziphila kuleli damu kanti lezakhamizi endaweni ezifana leCholocho, eWuwana, kondolwane, komadlambuzi, komakhulela, eJujume, komangubo, kohingwe, emalopa, ebhambazi kanye lakwezinye indawo. Bezilagisa izifuyo kuleli damu ikakhulu ngesikhathi sendlala. Bekusikwa utshani kanti labelungu labo bebevame ukuzadlalela emanzini ngezikepe bethiya inhlanzi lokubukela nje ubuhle bemvelo. Kodwa konke lokho sokuyimbali ngemva kokudubuka kwaleli damu ngo-2005. Nansi isakhamuzi seJujume umnumzana Tifa Dube echasisa.
Bekulidamu elenelisa ukuthi noma amanzi engaphela noma izulu lingani for 4 years belisenelisa ukuthi lingabamba amanzi for iminyaka emine kungela zulu elinayo. Inyamazana zonke bezisuka kuwange National Parks bese zizonatha emabhongane.
Umeli webulilima West edale lePhalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi ongumsekeli njalo kwamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uyagcize lela
kwakulensimu yokuthenezela eyengqolozi. Indawo yakhona iyisidaka esilokudla kakhulu ekulimeni. Namhlanje sesibona inyamazana sezikohla zisize ebantwini sezizobulala abantu ngoba sezibhudelwe ngabantu abaningi.
Abogatsha olubona ngezamanzi olwezinwa bake bafika kuleli damu ngonhlolanja lonyaka. Kuthe ngomabasa bethula umbiko bemema abafisa ukuphiwa umsebenzi wokulilungisa. Kule nkampani ebikwa yaphumelela kodwa uhulumende waseswela imali. Owake waba ngumkhokheli wohlangothi olwalukhangelane lofaya eJujume umnumzana Chebukani Nleya uthi uhulumende kumele adinge imali idamu leli lilungiswe.
Sisakhala lamanje ukuthi ma ukuthi ugovernment ulalele oryasizwa abe lo ncedo ngoba izifuyo ziphelile.
Isicelo sikaNleya sigcizelelwe ngumnumzana Dube yena othi idamu leli kumele lithole ingxenye ye $205 million ekhangelane lokulungisa amadamu ehlelwe kubhajeti yomnyaka ozayo ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube.
Ukuqakathekile kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyakufaka kube yinto emqoka kakhulu ukuthi idamu leliyana alivuselelwe ukwenzela ukuthi libe lidamu eliza kwenelisa ukuthi liqophe umlando walo yena lo elalivele laluwenza njalo elalivikela ukuthi inyamazana zingabuyi ebantwini.
Ngaphandle kwemabhongane maningi amadamu elizwe akusimo esifanayo. Ngokutsho kwesinye isakhamuzi imadlambuzi ngelinye lawo.
Idamu lemadlambuzi ligcwele udaka lifuna ukulungiswa sibili ngoba indawo yamadlambuzi isiyindawo esilezitendi eseziyakhiwe.
Ngokumnumzana Phuthi egcizelela.
Lona idamu lemadlambuzi leliyana akusela damu elikhona laphana sokudinga ukuthi kube lo msebenzi omkhulu wokulivuselela. Idamu lenyele ledamu lakododo eTokwane besokufithi idamu besokufithi ledamu lakovaka eladubukayo lamadamu asedombodema kule damu okuthiwa yiKariba Dam.
Ukusilela kwamanzi lendlala sokubulele inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi elizweni lonke jikelele lonyaka. Isigaba seMathebeleland South yiso esikhokhelayo ngenkomo eziphezulu zona zedlula amakhulu amabili. Ezinye zazo zifele edamu lemabhongane ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha kokulichibi okuncane okwasalayo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo. Lithiye njalo indlebe kusasa, lizwe ukuthi siyabe sikusiphi isigaba.
Lamhlanje ku-Live Talk sizanika abalaleli ithuba lokutsho imibono kudaba lokumiswa phambi komthethwandaba kukankosikazi Mary Chiwenga lokususwa esihlalweni nguhulumende kukanduna Nhlanhla Yamangwe Ndiweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakayi esigabeni silandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isiphathamandla esibona ngobudlelwano eMelika le utshele uhulumende wePyongyang ukuthi achiyane lo mkhuba okube elinga izikhali zakhe zenuclear. Unobhala obona ngezomvikela kweleMelika uDefense Secretary Mark Esper usemkhosini waseBrussels wokunanza iminyaka engamakhulu ayisikhombisa lanhlanu yokuphela kwempi yomhlaba yesibili iWorld War II. Isiphathamandla sesikolwe samiswa umsebenzi sisathoniswa icala lokubonakala kuvideo sitshayelela umntwana emdulini lokumphosela phansi kabili phambili kokumhudula. Ingcwethi kwezempilakahle zigxile edabeni lokwanelisa kwemuli ukuthola ingane zithi ukuswelakala kwenzalo ebantwini kutholakala kuye wonke umuntu okuningi asikuzweni kuMavis Gama.
Abesifazane eZimbabwe njengemhlabeni jikelele yibo abaqhubeka behlukunyezwa ngokubandlululwa lapho ithe yaswelakala inzalo emulini. Omunye wabesifazane oseleminyaka phose engamachumi amahlanu yokuzalwa njalo elemihlanu echadile kodwa elokhu engakatholi ingane uthi yena lomkakhe bayathandana kodwa izihlobo zendoda lomphakathi lapho abahlala khona kuyibo abamthwalise nzima.
U-anti one of the days came to our house and said ndiyakuhambisa njani kodwa mina ngithe umlimi nguyoyazi uzasinikeza abantwana. Even ama next door baphonga ukukhuluma lesinyisimangwe kodwa mina I believe in God.
Umkakhe lumama laye ongathandanga ukubethwa ngegama uthi akalani lokukhulunywa ngumphakathi loba izihlobo zakhe phezu kodaba lokuswela kwabo ingane.
Ngingumuntu othembele kuNkulunkulu, ngakho ngazitshela ukuba konke kusemandleni akhe uNkulunkulu. Kungakho akuzange kube yinto engihluphayo ngoba ngiyazi ukuba sizofika isikhathi sokuba ngibe laye layo leyo ngane. Ngazitshela ukuba abakhulumayo kabakhulumi kodwa mina ngisoze ngatsho lutho kumkami.
Bobabili bathi kabazange bangenwe ngumcabango wokubhoda kubo siyazi kanye la kumaprofita akulezi nsuku ukudinga imbangela yokuswela inzalo. Ingcwethi kwezempilakahle egxile emikhuhlaneni ehlasela abesifazane u-gynecologist uDr. Gerald Madzire uthi udubo lokuswelakala kwenzalo lutholakala kowesifazane lowesilisa njalo kunenge okungabangela ukuba owesilisa loba owesifazane ehluleke ukuba lengane.
Ukusilela kwenhlanyelo kababa elungiswayo isikhathi sonke okungaba kubangelwa ukungahambi kuhle kwayo ethiwa i-sperm dysfunction ngesingisi ngokunye kukwande ukuba ludubo kukuba ukuba nilutshwane loba ukuba iphazamiseke ukuthi kukhona okuyivimbayo ekuhambeni kwayo kumbe ekulungiseni kwayo ingalungiswa kuhle. Iyona inkinga enkulu ebantwini besilisa. Yikho abesifazana bona inkinga enkulu yikuvaleka kwalawo machubhu kuthi abanye yibo abangenelisi ukuwalungisa lawo maqanda adingakalayo ethiwa i-ovulatory dysfunction.
Okuningi kwakhona uDr. Madzire uthi kuyalungiseka nxa abantu bengaphanga bayedinga usizo esibhedlela. Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi emzini weBudiriro uthi okulusizi kuyikuba isintu laso singezelela ekuthini kuncindezelwe owesifazane lapho ithe yaswelakala inzalo ebantwini abachadileyo.
Into ekhona yikuthi isintu sethu singathi siyancindezela abafazi
bathi nxa umfazi engazalanga inkinga ikuye kodwa okuphumayo weziningi ukuthi yena umfazi engayakwenda kwenye indoda utholakala eselomntwana kube sobala ukuthi hayi indoda iye engathi le nkinga
indlela lesisintu siluphatha ngayo lolu daba nxa kuthe kwatholakala ukuba owesilisa nguye olenkinga udubethi kungencindezela njalo owesifazane inhlolisiso enziwa ngabenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization iveza ukuba isilinganiso esiphakathi kwesiyisitshiyagalombili kusiya kwesilitshumi lambili ekhulwini sabatshadileyo emhlabeni jikelele bahlangana lodubo lokuswela inzalo ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
okwezemidlalo umqeqetshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuphakamisa isicoco seCasilaga Premier Soccer League kuphakamisa abaqeqetshi abangeladumo ngoba bengazange bedlale ibhola esigabeni saphezulu. Okuningi sikuzweni kuJoseph Njanji.
Usweswe ukhokhele iqembu le-FC Platinum laphutsha lisendaweni yokuqala engalaneni yemiklomelo kusigaba seCasilaga Premier Soccer League ekufikeni komlindi uyacina kwemidlalo ngomgqibelo ngokwesithathu iminyaka elandelana ukuba iqembu le-FC Platinum liphakamise isicoco se-league kodwa ngokokuqala ukuba likwenze lokhu usweswe kunguye ozibambe esidukwini njengoba iminyaka emibili edlileyo leli qembu linqobe likhokhelwa nguNorman Mabheza. Usweswe utshele iStudio 7 ukuba ukunqoba kwakhe kuza kwenza abaqeqetshi abangazange bedlale ibhola kusigaba saphezulu bahlonishwe ngoba bebhekane lokweyiswa kakhulu.
Ngijabule futhi njalo ukuthi lokho ngikwenzile ngimele ama coaches angaziwayo kakhulu ama coaches angakhunywa ngawo kakhulu bonke abantu abangaqeqesha benza kahle kona benganakwa abafana abaningi abakhochayo sibakhangele phansi iminisifiso sami bese ngokuthi kona ngabe ngenye imini banganikwa labo ama chance ukuze babonise ikhono labo.
Ukunqoba kweqembu le-FC Platinum kutsho ukuba langomnyaka ozayo yilo njalo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-Total CAF Champions League. Lo nyaka iqembu le-FC Platinum liphinde lafinyelela njalo ukungena kusigaba sezibaya salo umncintiswano kodwa kaliqhubi kuhle njengoba selinqotshwe kumidlalo emibili eseliyidlale kulesi sigaba. Loba kunjalo usweswe ukuthi ngemva kokwetheswa inkatha yokuba zintshantshu zelizwe leZimbabwe kweminyaka emithathu ilandelana osekusele ukuba zintshantshu zezwekazi lase-Africa.
Njengomqeqeshi mina lokho ngifisa ukuthi ngale lokho ngiqhubeka ngisenza kahle amaphupho ami afezeke ikakhulu ukuthi nikhona nxa sengengawina ama championship lama lower leagues athi sokusele ukuthi kona nginqobe kona le umncintiswano wezinkulu ngoba singakhangela iPSL yiyo ekugcina enkulu kona lapha eZimbabwe sibe sesikhangela la kuAfrika futhi amaphupho amazala lokho ekhona ukuthi ngenye imini lami kuAfrika kona phana kuChampions League ngizama ukuthi kona mfinyele ukuthi kona ngifike kuma finals mhlawumbe lokuyiwina liphupho lelo amaphupho esengafezeka.
Iqembu le-FC Platinum liphutha imidlalo yalonyaka le miklomelo ngamashumi ayisithupha lambili kuthi endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn lona liqedele le miklomelo ngamashumi amahlanu lathoba munemunye. Iqembu le-Capes United lona elikhokhele kwesikhathi eside liphezu kwengalane yemiklomelo liphutshe lisendaweni yesithathu lile miklomelo ngamashumi amahlanu lathoba munembili ikanti iqembu le-ZPC Kariba yilo eliphutshe lisendaweni yesine lile miklomelo ngamashumi amane lathoba munemunye. Iqembu le-Highlanders lona liphutshe imidlalo yalonyaka lisendaweni yesihlanu lile miklomelo ngamashumi amane lesi emsileni wengalane yamaqembu agunyulwe kwisigaba saphezulu ngabalisa ele-Mshwane Stars lona eliqedele le miklomelo ngamashumi amathathu lantathu, ele-Wange lona eliqedele le miklomelo ngamashumi amathathu lesikhombisa, ele-Tel 1 kanye lele-Chapungu wona aqedele le miklomelo ngamashumi amane. Amaqembu azabe azathatha indawo zalawa agunyulwe kwisigaba saphezulu ngabalisa ele-Bulawayo City, ele-Wawa, ele-Tenax kanye lale-Cranbourne Bullets. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo ngu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amagqwetha kaNduna Felix Nhlanhla yamangwendiweni akhangelelwe ukuphanyika amaphepha emthethwandaba okuphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni kusasa. Umkamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje sethethwa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukumbulala. Selugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gander sibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.